vakada ona kuti vanhu vezimbabwe vanofunga sei nenyaya dzekuitwa munyika kwavo because hazvioni kuti diaspora inodiki toda kuti vanhu vabude nechidonzvo zvekuti vanofunga sei nenyaya dzezimbabwe zvakawanda zvinhu zvinokwanisa kubuda ipapo kune nyaya yakambobuda yaminista wejustice wakati kurifanira kuita diaspora tax saka ndeimwe futi nyaya tichatoona kuti is it a good thing kana zvinofamba sei but isisaduki namupori toda kupinda kuti nyaya yediaspora inohendiswa kanjani nezimbabwe
vanhu vari mudiaspora vangatarisira chinyi kubva muhurukuro dzamuri kuda kuita dzine musi wechitanga
vanotarisira direction vangaita chinyi vanhu vezimbabwe kubatsira zimbabwe tiri kuno kuzimudiaspora hatiri kublema vanhu toda kuti tione kuti tingaibatsira sei nyaya iri kuita kuzimbabwe ini ndinorepresenta global zimbabwe forum nezimbabwe diaspora development chamber maorganization emazimbabwens ari kunze chandinofarira pameeting iyo ndekuti toda kuti tione kuti tingawaka kabato kaogana kacommittee economic development committee nokuti diaspora chamber is responsible neeconomic planning yatingaita kudiaspora yachibatsira zimbabwe kana kuipinza muzimbabwe saka vanhu vakanga vabatira nezvepolitiki vomboreka zvekufunga kuti toprepare sei our future
chakupai shungu dzokuti muite zvese izvi chii
maonero edu ndekuti zimbabwe haichakwanisi kuita sustain itself economically kana pasina rubatsiro so tingabatsira sei what can happen kana diaspora inokwanisa kuita chii nenyaya dzemabhizimisi kudiaspora ikoko nevamwe vanhu vari mudiaspora vanobva nimwe dzimwe nyika
makambotaurawo here nehurumende yesouth africa panyaya yenyu yamuri kurwa nayo iyi
takamboita meeting nesouth african government tine opportunity office nesouth african government yetinotaura nyaya dzezimbabwe nedepartment of international relations takavapa chikumbiro chatakavapa toda kuona kuti chikumbiro ichocho chinosimbiswa nevamwe maorganization takachiita tiri muglobal zimbabwe nezimbabwe diaspora development chamber tatoda kuti mamwe mapato maorganization emadiaspora sapote chikumbiro ichocho chatakapa chedevelopment kuti right now the standard kuti ii tinofanira kuitika how do we maintain an economy how do we maintain a system how tinomaintaina sei marodza standard yacho hakurisina tinoiseta sei beg standard iyoyo tinoita sei kuti vanhu vazoziva kuti zvinhu zvekuti zvemvura zvinofambiswa so zvinhu zvemugaga zvinofambiswa sei zvinhu zvefood security inofambiswa so tisingapindi mupolitic but to get a point anoita reference point vamwe vazhinji vakabarwa after independence vamwe vatovawa vanhu vakuru havana kumboziva kuti correct thing ndaipi vakungorasika vanofunga kuti kana kusina gesi ndizvo zvinoma